Muri dzakakuvara muno kana tikati dzine micha yakaparadzwa nedutu remhepo nemvura yakaita kana nomuswe chitatu pasvondo richangopera iyi. Dzinosvika ndingati mudunhu raChief Chizungu dzinosvika kuma 120 kana kuti 120. Mudunhu raChief Bangwe dzinosvika ku 62 misha yakakuvadzwa nedutu iri. Zvikoro pakakuvadzwa zvikoro zviviri, chimwe chinonzi Matetsi Primary School nechimwe chinonzi Matavo Primary School, nedzimba dzamaticha dzinokwana ina pachikoro chematavo Primary School. Ndingati inini mukuneseka kwakaita mhuri dzakasiyana siyana idzi, vamwe vaitorerwa dzimba matenga adzo achienda anenge ari euswa dzinenge dziri dzamarata marata aitakurwa achivhunika vaingotsara vava pachena. Saka takabatsira mhuri dzese dzakasiyana idzi nokuvagadzirira matende, nokuvapa chikafu, nokuvapa mablanketsi. Uyezve pane vanhu vatakachengeta ava vanokwana kuita vatatu, tatingobatsira-batsira pane zvechikafu kuitira kuti panogara pachingosvika vanhu. Ndingati ndo zvikuru zvaitika rwendo zvandingati ndozvatakatarisira kumberi tichiita mukubatsira mhuri idzi.
Masangano api anga achishandawo nemi mukubatsira vagari ava?
Isangano zvikuru zvaRed Cross ndo rakauya kuzobatsira pamwe chete vachishanda nebazi rehurumende, vaya vanoti kunenge kwaita dzinjoji vatingati vedisaster apa vanenge vari paprovhinsi, ndo vakauya ivavo. Vakuru vacho vese vakauya tichibatsirana navo. Chimwe chichemo zvatataisa ndezvokuisa kuma NGOs akasiyana siyana, ndo vamwe vanga vakunza zvavanobatsira nazvo zvanga vachipa kuprovhinsi kwedu kubazi iroro randinotaura rehurumende rinobatsira mudisaster. Ndingangoti chokwadi chiripo ndechokuti maNGO akati wandei apinda mukutibatsira, vanhu vashanda vakaisa misoro yavo pamwe chete vachishanda vachipa zvavanokwanisa kupa kubazi rehurumende rinomirira zvedisaster. Asiwo Red Cross Society yakatanga kutomuruka iri yega kubvira pamusi watakatangisa kupinda munjodzi iyi kuchitibatsira nevanhu kubvira pamusi wechishanu.